ta chingoi tumo tunia tushomanana kwa chimbo tumeta pamo nyapo ekuti zvimwewo zvikoro kunyanyanyanya zviya zvima private school pamwangu achimboramba maswipe nema RTGS asi tachizotaura navo vachizodzokera pamutemo wehurumende ndokubva vatangawo kubvuma koito zvimwe zvikoro zvachingoda kukurumidza kuvhara deadline riri kukona koito vabereki vamwe vari kuchemawo nekutsutsumwa kuti hanguva yacho inenge ishoma tisati tavanyatsokwanisa kuwana mari dai zvaita kuti tiwedzerwe mamazuva
hamheno kana muri kuzivawo pangaite urongwa hwekuti vasaririra vachagona kuwedzerwawo mamwe mazuva kuti vagobhadhara
tisingazive kuti vanenge kana paine vasaririra vanenge vasaririra nemhaka yei nekuti ndofunga takapa vanhu vese nguva yakakwana pane vamwe vana vatinoziva kuti avanyange dai takavapa kana mwedzi mina kuti tichazoda registration yemazamanishoni havana rubatsikiro rwavanenge vachikwanisa kuita ivavo vana vari kuzobatsirwa nehurumende titori nemalisi nemazita evana ivavavo saka vatinge tichitoziva kuti ava vanonzi ndonherera nevamwe vana vaya vanotambura kuda vasina vabereki kana vanomubereki umwe kana vana vanoshaya chaizvo vaya ivavavo vachabatsirwa nehurumende
pane vamwe vanga vachiti hanzi kune zvimwe zvikoro vana vari mumagrade 6 vakapiwawo mukana wekunzi vabhadhare pashoma pashoma here kusvika gore rinouya asi zvimwe zvikoro zvitonzi nezuro vanga vakutodzinga vamwe vana kuti hamusati mabhadhara zvegore rinouya zviri munzeve dzenyu here izvo zvizvi
tangati zviri munzeve medu vamwe vegrade 6 vanga vachitobhadharawo kutakutapudza vanenge vachitapudzawo mbichana mbichana vobhadharirawo grade 6 yavo mobhadharira vachibhadharawo vamwe vari kutobhadhara negrade 7 vanenge vaine zviwanikwa vanobva vatongobhadhara zvese pamwepo saka zvanga zvingoriwo zvinhu zvino zvatatichingosangana nazvo asi chikoro choga nechoga chachikwanisa kungoti chinoona kuti chinozvifambisa sei.